research gare sangana rezimbabwe election support network zesin va Andrew Makoni vanoti kunyange hazvo pane musiyano wekuti muAmerica muna boka rimwe chete rinoona nezvesarudzo semuzimbabwe umo mune Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC sarudzo dzemuAmerica dzinoratidza kuti dzinoitwa nenzira dziri pachena vamakoni vanoti mapepanhau nenhepfenyuro dzemuAmerica dzinogona kutaura zviri kuitika musarudzo kusanganisira zviri kubuda musarudzo kana kudaidzira kuti ndiani akunda zvinhu zvinoratidza pachena kuremekedzwa kwevatapi venhau
zvatinodzidza kubva musarudzo dzekuAmerica ndezvokuti tinofanira kunge tichiremekedza kodzero dzevatapi venhau uye tisingavambunyikidzwa mabasa avo takavapa mukana wokuita mabasa avo vasina kumbunyikidzwa vanogona kunge vari vanhu vanotiratidza zviri kuitika mumaelections vakatendeseka tisingavatyire
vamakoni vanoti chimwe chidzidzo chakakosha ndechekuti vari kukwikwidza vanenge vasingagutsikane nezvabuda musarudzo vanogona kuenda kumatare nekukasika vachitiwo veruzhinji vanobvumidzwawo kuratidzira pane zvavasiri kufara nazvo asi izvo zvichiitwa murunyararo
nguva ino vanhu vanofanira kuchengetedza runyararo wekuAmerica kusika patinenge taakuziva kuti hahwina sarudzo ndiyani
chimwe chizvarwa chemuzimbabwe chiri kuAmerica mudunhu renorth carolina dr simbisoranga vanoti kubudiswa kuri kuitwa zviri kubuda musarudzo dzekuAmerica kunoratidza kuti zvinhu zvose zvinoitwa pachena uyewo kunoratidza kuremekedzwa kwevatori venhau
National bodies like vana ZEC ane nzvimbo yokucertify maresults ayaya but for the most part macitizens anenge haakutoziva maresults from vemapepanhau nenhepfenyuro and ivo vemapepanhau nenhepfenyuro vanenge vachifanira kunge vachipa nhau dzinoratidza mafacts dzinoratidza zvaitika pamapolling station
dr ranga vanotiwo kunyange hazvo vanhu vanenge vapinda musarudzo vaine shungu dzekuti munhu wavanenge vavhotera akunde zvakakoshawo kuti vanhu vanokwanisa kutambira zvinenge zvabuda zvose zvichiitwa murunyararo
mapoliticians nemacitizens together tine basa rekuti tikwikwidzane asi tichikwikwidzana murunyararo uyezve tichirespecta even vayava vane mafungiro akasiyana needu maelections should not be violent should not be tense to the extent where people feel unsafe
mukuru wesangano remedia institute of southern africa mr zimbabwe vatava nemoyo vanoti kuvepo kwemapepanhau nenhepfenyuro zvichikwanisa kutaura nezvesarudzo pasina kumbunyikidzwa kunobatsira kuti sarudzo dzacho dzionekwewo sedzakachena
zvazvinongoreva ndezvekuti vari kubata sarudzo dzacho vari kubata neunyanzvi nekuti varungoti pavarikungobata zvabuda musarudzo vari kubva vangozvibudisawo pachena jekerere zvobirira vatapi venhau kuti vaise umhizha hwavo kutaura kuti kana zvabva kuchikamu chakati chenyika yedu kana zvabva musteti yakati zvakadai zvinoreva kuti nanga nananga awana zvakati saakwasara zvakati panozopera sarudzo dzedzakuzikanwa nevanhu vese ndosaka zvinetsa kuti dzibiwe nekuti vanhu vese vanengwa neumbo wekuti chii chaitika panguva ipi
vakawanda zvikuru vevapata vanopikisa muzimbabwe vanogara vakachema nedambudziko rekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemuzimbabwe idzo dzinogara dzakamutsa mutauro mukuru vakawanda vachiti dzinenge dzabiridzirwa kunyange hazvo sarudzo dzemuamerica dzichiitawo mutauro nyika iyi ine mitemo inoita kuti mitauro iyi igadziriswe nematare munguva yakafanira izvo zvisingaitike nguva zhinji muzimbabwe semuenzaniso zvakabuda musarudzo dzemumiriri wechegutu west pakati pavadexter nduna vezanu pf navagift konjana vemdc alliance hazvisati zvagadziriswa kwemakore maviri nyaya iyi iri mumatare uko zvakapikiswa nenhengo dzemdc musarudzo dza2008 hazvina kana kumbonzwikwa mumatare edzimhosva kusvika temu yeparamende yapera maitiro akadai anoita kuti vanhu vakawanda vezimbabwe vayemure mafambisirwo esarudzo dzemuamerica pamwe nedzimwe nyika dzinoremekedza mitemo yadzo ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi